Vashara pamusangano weveruzhinji wokupedzisira wokuperekedza vaMorgan Tsvangirai avo vakashayika nechitatu svondo rapera uyo waitirwa paFreedom Square muHarare nhasi vakafanobata chigaro chemutungamiriri weMDCT vaNelson Chamisa vaudza vatsigiri vebato ravo kuti vachagadzirisana nevamwe vatungamiri mubato ravo kuti vaende kusarudzo dzegore rino vakabatana. Vachamisa vati vatsvangirai vaiva munhu aida kubatanidza vanhu vose ndosaka vakaita kuti vatungamiriri vemapato anopikisa vabatane pasi peMDC Alliance kuti vaite chinhu chimwe chete musarudzo. Vachamisa vati vachaedza kuti vabatane nevatevedzeri vemutungamiriri webato amai Tokozani Kupe nava Elias Mudzuri zvichitevera makakatanwa ari muMDC panyaya yekuti ofa anobata chigaro chavatsvangirai ndiani.
We have done what is necessary to make sure kuti mupata hamuna vacuum leadership. Zvatakaita zviri perfectly constitutional. Tapedza izvozvo takuenda kune chitsuperi, which is to go back to the council and make sure kuti tiri kuita the process dzinodikwa internal. What we are not going to allow is the situation yekuti nedatonga watonga. Tinozviziva kuti kumusoro kunogona kuita musindo. Musoro ugotema asaziva kuti mutumbi unenge uchirwara. Musoro ukatema vatungamiri aziva kuti bombo yekuronzera kama wakaringa nzira. Musakama makatarisa mugaba muchidambura munyasi. Zivaiti kana muri vatungamiri muri mabhareta hamusi musoro. Mukakanganisa vanhu vanokubvisai musoro wosara uripo.
Zvichitevera kukandirana makobvu nematete kuri kuitwa muMDC panyaya yekuti achatsiva vatsvangirai ndiani, dangwe ravatsvangirai vaEdwin Tsvangirai vakurudzira vari mubato kuti vabatane kuitira kuti vagokunda musarudzo uye vasiye mhuri ichichema baba vavo murunyararo.
Inini ndanga chikodawo kuti nditi kune bato reMDC panguva ino ikai dai mangokwanisa kungotibatsirawo nekungotiremekedzawo semhuri. Tawane kunge pane mhirizhonga kunge pane pane kupata kukakatanwa. Nekuti mushakabvu ndozvaaida kuti vanhu vabatane tinge tiri pamwe chete tiri mhuri imwe chete. Struggle haisati yapera ichiri kuendera mberi ende simba ticharida rakawanda rekuti tikwanise kukunda. Saka ngatisakwanise tichikakatira naye zvinoizvi tichiri kuti tine rwendo rwekuenda. Ini ndandine pfungwa dzekuti dai kurunzi zvaita hazvo pakwanisa kuti paite setup yekuti Mudhara azowanikwa achinzi pane leadership academy ichazomuteedzera ichadevelopa maleaders nemakaders eparty nevamwewo vanenge vachida kuita leadership development. Tichingoenda takadaro nekuti hatoda kuti mashandiro avakaita agumire panzira. Tinoda kuti zvienderere mberi zvirambe zvakadaro tingovarangarira tingoramba tichivarangarira.
Zvichakadai vachamisa vashora hurumende yavaEmerson Mnangagwa nekupa ruremekedzo rwekutakura vatsvangirai nechikopokopo chemasoja kuenda kumusha kwavo kubhuhera asi vakatadza kuvaremekedza vachiri vapenyu.
Ndosaka ndichiti nhasi tiri kuremekedza gamba. Nhasi tiri kuremekedza gamba. Gamba ratiri kuremekedza ratadza kuitwa national hero nevakomana. That is part of the reason why we want to change this government. Because we want the heroes to be determined by the people of Zimbabwe through stakeholders. Kete kuita vanhu vebato. Part of what we are going to do tapinda mugovernment kutanga muna September is to make sure kuti maheroes achaitwe nebato anoitwa neindependent body renyika rinoita confer hero status.
Vachamisa vatiwo vanoziva zvose zvaidiwa navatsvangirai sezvo vakafamba vose kubva muna 1999 pakavambwa MDC kusvikira vatsvangirai vashayika. Vati vatsvangirai vangafara zvikuru kana ZANU-PF ikabviswa muutongi.
Tichabeka shuwa kuti zvinhu zvinoenda mberi takabatanidza musangano toita kuti zvinhu zvedu zvofamba zvakanaka. Tinenge tichimeka shuwa kuti patukaenda kuelection takudzai programu kana tazoita kuti tabudiswa nenational executive lecounsel nemaprograms edu achienda mberi. So don't be disturbed, don't be confused.
Ataura akamirira mubatanidzo weMDC Alliance uye vari mutungamiriri weZimbabwe People First vaAgripa Mutambara vati semubatanidzwa vacharamba vakabatana sezvakasiyiwa zvarongwa navatsvangirai. Vatsvangirai vakatarisirwa kuradzikwa mangwana masikati nenguva dza2. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.